Wetarema purisa ya vano menumukia vauza Studio 7 kutivaru kuramba mosha ya vari kupomeru wa iye
ndiye mirisho onga public violence kunzi waka wala ni town ndiyo mosha ya wetu kwa mosha ya pati ndiyo mosha ya tukuramba kuzi kuwa tuwe zivyo kuchi mosha ya ndiye ya so all we know my client very innocent.
Vamukia varamba wakuti mapurisa aya akasungirwa mukati meguta vachiti vazhinji vavo vakasungirwa kumukushi training camp.
Vakasungirwa mujeto vamwe vakunzi vakasungirwa mutauni vamwe vakasungirwa mujeto but the correct position is maclients angu vakasungirwa pamujeto.
Mutikiti vari kuferefeta nyaya iyi vaDetson Ngesi vari kuramba kuti mapurisa aya apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vachiti mhosva yavakapara ihombe uye vanogona kutiza nyaya isati yatongwa. Muumbo wavo kudare vangesi vati mapurisa aya akaenda mudhorobha kunorova vanhu paCopacabana achitsiva kurohwa kwainge kwaitwa vamwe vava vaviri vanoti Tanaka Kit Kaseke naEmo Njovu nevanhu vavainge vadenhana navo. Zvinonzi pavakadzoka vakawanda vakashandisa zvamboko nemboma vakakuvadza vamwe vanhu nekuputsa midziyo. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano revagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati vanotambira kusungwa kwemapurisa aya vati vanotambira kusungwa kwemapurisa akatyora mutemo aya vachiti ndo zvinofanira kuitika nguva dzese.
Hatiitirakii zvaitwa nevakuru vemapurisa uyezve tikati nehurumende zvokuona kuti vanhu vava vabatwa vachive vanendeswa pamberi pematare. Zvinove tingati danho rinotaridza kuti tunge tine muono kuedza kuti munyika muende runyararo uyezve zvakare kuti vanhu vasangoisa tingati mutemo mumaoko avo uyezve zvinhu pachirungu zvino zvinodzokera pachirungu rinoti constitutionalism kuteerwa kwebumbiro remutemo chinove chinhu chakakosha panino nguva.
Mune imwewo nyaya Darira Magistrate raenderera mberi richinzwa chikumbiro chenhengo makumi mana dzeCitizens Coalition for Change CCC idzo dziri kuda kutongwa dzichibva kumba panyaya yadziri kupomerwa. Nhengo idzi kusanganisira vaGrant Mohakata vari kukwikwidza musarudzo dzeparamende vakamirira bato iri kuGlenview South dzakasungwa nemusi wechipiri chapfuura dzichipomerwa mhosva yekukanganisa mamiriro ezvinhu kana kuti disorderly conduct apo dzaitsvaga rutsigiro rwebato ravo dzichitenderera mumigwagwa nemotokari. Nhasi dare ranzwa kubva kuvakuru vemapurisa pamakamba eHighfields neGlenview uye vachichusi vari kupikisa chikumbiro chekuti vanhu ava vatongwe vachibva kumba kwavo. Zvichakadaro dare reHigh Court richanzwa mangwana nyaya yakakwidzwa kumatare nemagweta anorwira kodzero dzevanhu anoti vaArnold Tsunga, vaMusa Kika naBishop Anselmo Magaya uye vaDelphin Magaya yekurambidzwa kuongorora sarudzo. Zimbabwe Lawyers for Human Rights ndiyo iri kumirira vana ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujam.